kuita vangombani stole vakakwidza chikumbiro kudare re constitutional court kuti dare iri ritonge kuti paramende yenyika haina kubata zvakanaka nyaya yekuvandudzwa kwemutemo weconstitutional amendment bill number 1 neconstitutional amendment bill number 2 vachiti paramende haina kutevedzera zvinodiwa pamutemo mumagwaro avo ayo akatambirwa nedare nemusi wechina vastole vakadoma vanhu vashanu kusanganisira paramende pachayo mutauriri wedare reparamende mutungamiri wedare resenate gurukota rezvemitemo uye mutungamiri wenyika sevanhu vane chekuita nenyaya iyi vastole vanoti vakaona zvakakodzera kuti vatore danho iri senzira yekuchengetedza bumbiro remutemo wenyika vachiti paramende iripo pari zvino yakaunza bhiri reconstitutional amendment bill number 1 iro rinopa hwaro hwebhiri reconstitutional amendment number 2 zvisiri pamutemo
ndaona kuti nyaya iyi haina kubatwa zvakanaka semugari wezimbabwe ende segweta remuzimbabwe makaona zvakodzera kuti tiende kudare guru rinodira nezvinhu zvemaconstitution kuti rideclare conduct yeparliament unconstitutional sevagari vezimbabwe isusu tine juti yekuti tiprotecte our constitution ndo nhaka yatoda kusiyira vana vedu kuti constitution yetu
vastole vanoti bhiri reconstitutional amendment bill number 1 rakaunzwa mudare resenate rikatambirwa zvisiri pamutemo mwedzi uno uye dare iri rave kuda kuzeya zvakare bhiri reconstitutional amendment number 2 iro rinopa hwaro hweconstitutional amendment bill number 1 iro vanoti rinotyora section 147 yebumbiro remitemo yenyika vastole vanoti bhiri rekutanga rakatadza kutambirwa mitemo yeparamende yapfuura iyo yakaguma muna 2018 izvo zviri kupa kuti vapikise maunzirwo arakaitwa mitemo yakatanga mushure mesarudzo dza 2018 bhiri reconstitutional amendment number 2 rinoda kuvandudza mitemo ine chitsama kusanganisira kuve nemutemo unopa mutungamiri wenyika masimba ekuti awedzere makore ekushanda kwevatongi vematare epamusoro pari zvino mutongi wedare anofanirwa kuenda pamudyandigere kana achinge asvitsa makore makumi manomwe vastole vanoti vakaona zvakakodzera kukwira kudare reconstitutional court sezvo vachiti mitemo yenyika haina kutevedzerwa pakuzeva kwebhiri iri muparamende
bhiri iri rakatanga kuparamende yakapfuura kukaitwa maelections vavuritora vachienderera mberi naro rakadaro tikuti nonono in terms of the constitution hazvisiri izvo zvinofanira kuitiwa zviri pachena paconstitution yedu kuti zvese zvakatanga paparamende yakapfuura zvinofanira kuperera ipapo zvinotanga kuparamendi iyi zvikaramba kupera haziende kune paramendi iri kutevera ndozvatiri kupokana nazvo
hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri weparamende vajacob mudenda sezvo nhare mbozha yavo yange isingabatike mutungamiri wedare resenate amai mabel chinomona vange vavimbisa kupindura mibvunzo yedu asi vange vasati vaita izvi panguva yekuenda pamhepo munyori webazi rezvemitemo amai virginia mabhiza vati havana zvakawanda zvavange vachikwanisa kutaura sezvo vasati vaona chikumbiro chavastole ichi
hatina chatati taona in terms of service of papers paapplication yamuri kutaura nezvayo mutemo wedu unotisungira kuti tinopindura kana tinge tabata mapepa uye zvenyaya kana yava kukoti hatizokwanisi kutaura zvakawanda maererano nezvayo
kubvira pakaziviswa kuvandudzwa kwezvebumbiro remitemo yenyika nyanzvi dzemitemo dzakawanda dzakashora danho iri mutungamiri webato renational constitutional assembly muzvinafundo lavemo madhuku ndemumwe wevanhu vave nenguva vachishora kuvandudzwa kwemitemo uku vachiti havaone kwakakodzera sezvo mitemo yenyika yakawanda isati yavandudzwa zvizere kuti ienderane nebumbiro remitemo yenyika rakavhoterwa neveruzhinji muna 2013 hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vamadhuku pamusoro pedanho ravastole rekukwira kudare reconstitutional court sezvo vange vasati vapindura mibvunzo yatange tavatumira gweta uye vari mukuru wesangano rehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadhewa mavhinga vaudza studio 7 kuti vanoona danho ravastole rakanaka uye rakakosha
vakwidza nyaya kuda reguru reconstitutional court vagona tinoona kuti dambudziko guru rava muzimbabwe rava rekuti masimba mazhinji atsvetwa mumaoko emukuru wenyika vamunangagwa ekuti vagone kudoma kana kukwidziridza kana kuita kuti vatongi vematare vanenge vachifanira kuenda pamudyandigere varambe vari pabasa gore negore maringe nekuti mukuru wenyika ari kuda here kureva kuti vana vamalava nevamwe vanenge vava kutoshanda vakateya kuti mabasa avo matongero avo ari kufadza mukuru here kana kuti kwete
pari zvino bhiri reconstitutional amendment bill number 2 rakatopasiswa mudare reparamende uye rakamirirwa kunzwikwa mudare resenate Asi nyaya hombe iri kusimbiswa na Astole ndeye kuda kuti dare ritare kuti kutambirwa kwe constitutional amendment bill number 1 akuzi pamtemo sezvo biri rakange raumbwa neparamende yakapedza temu yayo muna chikunguru 2018. Izvi zvikatambirwa nedare zvinoreva kuti constitutional amendment number 2 inobvawo yaraswa iyo iri kuda kushandiswa mukupa mutungamiri wenyika masimba akawandisa uye kuwedzera makore evatongi vematare edzimhosva. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzinoti mukuru wevatongi vematare edzimhosva Valuk Malava vari kufanirwa kuenda pamudyandigere mwedzi unouya, asi bhiri iri rikatambirwa mwedzi unouya usati wasvika zvinogona kupa mukana wekuti vamalava varambe vari pabasa ravo sezvo pachinge pave nemutemo unobvumidza kuita izvi. Kana bhiri iri rikapasiswa mudare resenate rinobva rave mutemo mushure mekunge mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varisaina sezvinodiwa. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo, ndini kudzana imsengi.